Transformer chimukoma. Sarudzo semapiro akaita madheti nevakuru. Zvinoratidza kuti tirikuenderera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo. MaDCC ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano. Sezvo muchiziva kuti musangano weZANU-PF musangano wevanhu. Musangano unoda zvikuru kuti vanhu vagare vari pedyo nawo vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende, urongwa hwese huri kuitwa nemusangano. ZANU-PF haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo. Saka kugadzirwa kweutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hweZANU-PF kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots. Saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunununa aiwa musarudzo dzese dzinoitwa hakushayikwe kugunununa ndo zvinoita internal democracy asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi.
Vamaguhu, munoti neurongwa hweZANU-PF huri kuitwa hwekusarudza utungamiri pamwe chete nemashoko ataurwa navagakanja.
Iri kungoverengawo mumapepa nawo kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavamugabe achinzi ari kukonzera nyonga-nyonga. Saka ini ndinenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika. Pari zvinezvi chandingataure ndechekuti zvematongerwo enyika muZimbabwe zvakundikana muchirungu tingati politics is failed muZimbabwe. Pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo watiri kurwisana naye wacho asi kune asakuoneka hakuna chiri kubudirira. Saka with or without ZANU-PF mumacommunities imomo hapana kuri kuenda nyika iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasosi yakasungirirwa pamuti.
Vagakanja,
dambudziko ratotanga mukoma. Tiri kutaura pamusoro pemaDCC elections arikuda kuitwa neZANU-PF. Ndofunga ndo musoro wenyaya watinawo panapa. Izvi zvakutaurwa navamaguhu izvi zvazvavo vega. Ndati inini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano weZANU-PF 1. Chechipiri, ZANU-PF sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupower. Saka maDCC izadziso yekumbiro remutemo weZANU-PF zvichiitirwa kusimbisa ground reZANU-PF zvichiitirwa kuti mashoko emusangano weZANU-PF mashoko ezviri kuitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsvete vanhu varegedze kudhurirwa nekutsvaga ruzivo pamusoro pemusangano weZANU-PF.
Vamaguhu, tiri kunzwa vagakanje vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo asi tiri kuona pane vari kunyunyuta. Mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo dzinge dzichizonzi hadzina kuchena?
Hadzagara hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa neZANU-PF. Vanotaura vachiti charity begins at home. Zvatinoona at the national level zvinobva muZANU-PF nekuti ndobato riri kutonga. Institutions akaita sana Zimbabwe Electoral Commission ma institution anoitwa set up nehurumende yeZANU-PF. So uriwo hwatinoona at the national level hunotangira muZANU. Mudzi yacho ndoma inomera. Zvatinozoona wamuti wakura munyika waane mapazi asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi. Mafungiro eZANU-PF, maonero eZANU-PF nekuti ZANU ndeeropa vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi pake pamuperera.
Ngatitaurei zvinhu zvine umboo. Ropa radeuka kupi? Kana ZANU-PF ichinzi ndeeropa, chinonzi ndecheropa inyika inoyi. Why? Because kuuya kwakaita independence rusununguko rweZimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira. Ndo panotaurwa ndeeropa. Ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubato reZANU-PF vaive mazanla nemazipura. Ndo saka ichinzi ndeeropa. Kunzi ndeeropa hazvino kuti inouraya vanhu, zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa. Ndo saka paflegi paine red.
Vamaguhu, tiri kuona mutemo weCOVID-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100. Munotarisira chii pakuungana kunenge kusha vanhu vachivhota?
Anenge atongori manyongori. Mutemo uyu tese tinozviziva kuti wanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu vemucivil society veopposition asi vanga usiri kubata vanhu veZANU-PF.